zvakanga svika irakauya zvikakanganisa upenyu hwevanhu vemuzimbabwe hazvinei politics kuti zvine basa nevanhu vemuzimbabwe kuti vakabatana kuti upenyu hwevanhu hwekuchimanemane hwanyerenyeso vanhu dambudziko rakasvika kuchimanemane rakakura zvikuru
pari zvino pati pazikanwa kuti vakafa vangani
namba iri pa339 vakafa ende ana dza300 nesimo saka tinongoramba tichisisting until tapedza efforts dzese dzatisingaite because pari zvino vakashaikirwa nehama dzavo kana vasati vaona kuti hama yavo yaka iri papi mutumbi wayo uri papi and isuwo tine maefforts ese ari kuitwa nekuti sekuzwa kwamakaita kwakauya masmithing dogs akatsvagwa napresident Mnangagwa kuti auye abatsire kuti vasmithe tatoenda paarea pavakaita smithing pane maareas aonekwa nemasmithing dogs ivavo kuti vanofungidzira kuti pangadaro paine mutumbi wemunhu wakangofushirwa ipapo challenji iripo ndeyekuti pane mazitombo mahombe ekuti pakutoda maarkeologist asi mapurisa ayakuonekwa akuzikanwa
pavanhu vari kumozambique vakazikanwa sei yatoti identification
mabodies akadiscovhe kumozambique ari kusvika iwo about 158 vanhu vekumozambique vakatora mabodies vachitoona kuti vakangwa asi akadaro aitozoshata saka neukama hwedu huri pakati pedu nemozambique vakatotora vakaviga asi vasati vaviga nokuziva kuti hama dzevanhu ava vachichazouya pamwe tichizotsvaka vakatora mapictures vakaviga muguva rake rake saka isu sehurumende nepamwe chete nevanhu nemadzishe ikoko tichaona kuti nguva ichasvika nekuti vese vane hama dzavo dzisati dzaaccounted for vakatorwa madna uso kuti kana nekuye zvimwe kwasaaonekwa mabodies anenge aita decompose anenge asingachagoni kuti uzochinzira
ko nyaya dzatiri kunzwa dzokuti zvinhu zviri kupiwa vanhu zviri kutorwa navamwe vasingakodzeri chii chiri kuitwa pamusoro pazvo
regai nditi madonations ese ari kupiwa nevanhu angave vemuzimbabwe angava maindividuals angava macompanies angava ari kubva kunze kune dzimwe nyika kana kune mamwe maorganizations ari kurekodwa ese we have not received any report of donations being diverted.